Aiwa, ndinofara chose mukoma Jonga Kandemiri, ndichikutendai nemukana uno wamandipa pane chino chirongwa pane pfenyuro hurusa yeStudio 7. Ini ndinonzi Paul Blessing Gora, ndakaberekerwa nekukurira munzvimbo yeEpworth iri muguta gurusa reHarare.
Mungatudza kuti makatanga sei PSTV Entertainment?
Kutanga kwandakaita PSTV Entertainment, ipfungwa yandakanga ndinayo kubvira ndichiri kuhigh school. Asi panguva iyoyoyo handina chandaikwanisa kuita nekuti ndakanga ndisina zvikwanisiro, even mari chaiyo yekuti ndinge ndichitanga kuita zvidzidzo zvemacomputers ndakanga ndisina. Kusvika ndazowanawo mukana wekuya kuno kunyika yeSouth Africa kwandiri kurarama ndiri, ndipo pandakazowanawo mukana wekuitawo maonline lessons ndichitawo kosi yangu yefilming and animation. Panguva iyoyoyo handina kuwanawo mukana wakakwana wekuti ndinge ndichizokwanisa kunge ndichitanga PSTV kusvika mugore ra2020. Apo pakanyanyo tekeshera chirwere cheCOVID-19. Mushure mekunge ndamiswawo basa, ndipo pandakazotorawo mukana iwoyo kuti ndinge ndichitanga PSTV. KuPSTV Entertainment tiri kuita madrama comedy skits evanhu, kwozoti makatunzi waya aita mukurumbira. Kuburikidza nemakatunzi iwayaya, tiri kukwanisa kunge tichitirove mabhizinesi maadvates uye maawareness campaigns on different topics like gender based violence, drug abuse, early child marriages.
Makazobuda sei nepfungwa yekushandisa makatuni?
Kuti ndizoya nepfungwa yemakatuns, ndakatanga ndatarisa entertainment industry munyika yedu yeZimbabwe, especially comedy. Ndikaienzanisawo nenyika dzakatikomberedza, ndipo pandakaona kuti cartoon production is very low muZimbabwe. So ndichionawo chiri chinhu chisina kuwandirwa newakawanda ka, ndakabva ndangoshandisawo mukana wekupinza a different test to our comedy.
Kovewo mazita anoshandiswa mumitambo yenyu, makasarudza sei nekuti tinoona kuti anobva angoiti gejye kupindirana nevatambi?
Pamazita kuti azomecha necharacter paparitrick, but munhu akauya neidea ishamwari yangu anonzi Stanley tinotenda muchenje wandoshanda naye paPSTV. Mazita mazhinji ari pamacharacters edu, manicknames evanhu vatakakura navo mugeto. Macharacters acho futi takatomatora futichi pavanhu vatakakura nawo mugeto, zvekuti munhu wese akakurira mugeto anokwanisa kurileta kuti uyu akafanana naChikombera, uyu akafanana naGarwe, uyu maitiro ake ndisibhineji, zvichingoenda zvakadaro.
Ndivanani vamwe vamunobata navo uye vanenge vari vanani mumitambo iyi?
Vamwe vandiri kushanda navo vanosanganisira Gilbert Bvure ari kuacta ari Chikombera, ari kuacta ari yemadzibaba Garwe, ndiyezve ari kuacta ari achimwene. Koya Stanley tinotenda muchenje ari kuacta ari yeSamtoko. Koya Sharon Bvure ari kuacta ari yemadzimai Geti, ari yezvakare madzimai Febi. Koya Charity Madzemwa ari kuacta ari mai Oshomole. Koya Sibusiso Moyo ari kuacta ari violin. Kozoya Paul Blessing Gora ndiri character iri behind madzibaba Sibineji, ndirizve behind character ya Rege, chikomana chipa Australia. Takatarisa munhu ari behind Chikombera character, munhu akangowanawo mukana wekungoplaya all that role pachezvake iye atori mudare wekumasowe.
Kune vamwe vanoti mitambo yenyu yakarerekera kune zvematongerwo enyika vachitarisa mazita akaita sana CCC naGarwe, munoti
munoona chimukoma Jonga? Munoona isusu sevanhu tinoti tikatarisa pachinhu tinoona nemiono yakasiyana-siyana, imwe yakanaka, imwe yakashata. Takatarisa pamutambo uyu tina madzibaba Garwe kana kuti vamakarwe. Kune vanoziva kwakabva mutambo uyu vanonyatsonzwisisa kuti vazonzi baba makarwe inawe kuti vanotengesa nyama yemakarwe avanohodha kwamuchaina. Andimapaona toenda kuna Rasta Chikombera, vanozviti Triple C, munhu wevasikana Rasta Chikombera anenge achitoudza vasikana kuti pamunonzwa pachinzi Triple C ndinde ndichirehwa, ndinonzi Chikombera chemabhebhi chete kana kuti Chikombera chemabhebhi chete chete, ndozvaanenge achizviita. Saka mumwe munhu anogona kungosvikirawo pakati onzwa Garwe, onzwa Triple C, obva tozvitora political.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji?
Tichangotanga ndopatakanga tine dambudziko gurusa, veruzhinji vachingoti makatuni ndeye vana vadiki. Asi kutaura kwandiri kuita pari zvino, aiwa, ruzhinji rweZimbabwe rwakatambanudza maoko rwagamuchira mutambo uyu, vari kunakirwa nawo zvisingaiti.
Tarisiro yenyu mune ramangwana mubasa renyu iri?
Tarisiro itoripo yakanyanyisa, tinotona mata nekutenda kuna Mwari kuti nerimwe ramazuva mabasa edu aya achange achizopublishwa paZBC chaipo.
Ko, chishuo chenyu imi muupenyu sanyamunhu?
Chishuo changu ndechekuti ndikwanise kuvandudza PSTV Entertainment igozova one of the best film and animation production company in Africa, hence creating employment to my fellow talented Zimbabweans.